Ratinokwanisa kunge tinaro nderekuti vanhu vanenge vari musecurity yenyika vanenge vachidawo kurarama upenyu hune pundutso, upenyu hunobatsira mhuri dzavo. Saka zvinoratidza kuti upenyu hwakaoma, hwakaomera munhu wese, asi hazvisizvo zvinopa kodzero yekuti vanhu vari muchiuto vange vachiwanikwa mumakesis earmed robbery kujustifya kuti mamirire ekurarama kwavo haana kumira zvakanaka.
Mungajekesa chii chinozoita kuti vanhu vabe nepfuti?
Vamwe vanhu vatongogarawo zvavo dzingori nhunzva tunzva, vasiri vanhu vane hunhu hwakanaka. So maindisi zuwaye amudhirobhari hachiti chitsva, agara arimo mukatarira vana chauke vanga vachitombori mafoma soldiers vamwe vacho ivavavo. So vamwe vacho nivari vanhu vanenge vane hunhu hwavo husina kumirawo zvakanaka. Asi tinofanira kutarira kuti kana vanhu vachishandira hurumende vanofanira kubhadharawo zvakanaka kuti vati vasava nemweya wakaita seizvizvo zvokuti vanhu vanenge vane access kuzvombo vanoita zvinhu zvearmed robbery. Hatifani kuzvikokomedza kana kuzvijustifya on any other ground because kana munhu waenda muchiuto une nhiko dzaunozvipira kuti uchashanda sei. Saka kuti uzowanikwa uchiita zvinhu zvakaita sezvirikuitika izvi hazvizvii zvinokurudzirwa ende hatitarisi kuti zvinge zvichiitwa nemadisciplined forces. Ndosaka chinzi members of the disciplined force.
Zvichireveizvi
vane discipline, vane hunhu, kana vane zvavanenge vanazvo zvinovanetsa vane mikana through machannels avo ecommand channels okutaura zvinhu zvavanenge vanazvo zvichigadzirwa, hakuna kufamba vachiita zvinhu zvakaita seizvizvo.